Vashitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu uye watora maawa mashanu sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vati hapana chine musoro chabuda mumusangano uyu. Amai Alexander vati varamba mari yavanga vapiwa nehurumende yanga ichiita kuti mushandi wepasipasi awedzerwe nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana 97%.
Hurumende kunewe pasi anoshanda muhurumende ari mugrade B angashitambira anotambira 1033 vari ku vanga vachiproposa kuti vaise munhu yeye pa 2033. Saka mukatarisa ofa yavauya nayo inotangira pa 2033 ichizoenda pa highest grade rema deputy directors ari pa 2935. For B grade, which is the entry point in 97%, but for my grades are higher, like EMA deputy directors, pamwe inenge yatova 80%. So I'm going on a sliding scale. Asi izvozvo zvese hazvisina mhaka nokuti izvozvo ndo zvatati hazvitambiriki uye hazviudzike vanhu. Kwatinotobvawo kuvashandi vanenge vatotituma vachitoratidza kuti kana izvozvo zvisina kuita dzokai kwatiri tizozviona kuti isusu tega tichazviita sei. Saka ndozvatichaita.
Amai Alexander vati vashandi vehurumende vari kuda kuti vabhadharwe mari yakaringana neinenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate.
Supposition yedu yanga iri yekuti tipei masalaries ari linked to interbank rate. Masalaries eda October 2018 aya pataitambira 475 mongotipa value yacho nekuindexa chi kuinterbank rate. But tichitarisa tiri kuona kuti havana kana kuda kutomboedza zvavo. Saka isu zvatakuita takudzokera kune vakatituma kuti masalaries edu ngaaindekswe iwavo, ndo vachatudza zvokuita. Asi takamira pano chatotora ndechekuti vanhu vedu havazhinji vakaenda kana mumaholidays havasi kukwanisa kana kudzoka kumabasa. And isusu we remain incapacitated. Takadeclare incapacitation last year na October 2019. Up to now government haisati yaaddress. Vari kuti ivo vachapa ma 750 ma cushioning allowance avaifanira kuti papa na December. Aiwa hatiarambe anouya zvavo, asi still vari kusvika achiwira mugomba nokuti kutambudzika kwedu kwatinakwe nezvikwanyanya mari haisi kutenga zvachose. Saka ndopatamirira.
Vanga vachitungamira nhaurirano idzi vakamirira divi rehurumende vaMoses Mike varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure negurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Amai Alexander vati vachaita musangano nenhengo dzavo nemuvhuro kuti vaone kuti votora danho ripi zvitevera kutadza kuwirirana kwavaita nehurumende nekune rumwe rutivi. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi asiri muApex Council akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya, sezvo achiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzisisina chadzinokwana. Apex Council inotiwo dzimwe nhengo dzayo hadzisati dzadzoka kumabasa kubva zvadzakaenda kuzororore kisimusi kubudikidza nekushayiwa mari dzemabhazi. Hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari dzavari kuda sezvo ichiti homwe yayo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripa.